chake nekuti vanoona nhabvu yekuEngland zvakanyanya asi nekuti vari kuona kuti Man City yakasimba zvakanyanyisa mushure mekubuditsa zvikwata zvine mbiri zvinoti Leipzig, Bayern Munich neReal Madrid makwikwi aya. Kune rumwe rutivi vanoti Inter Milan yanga isina kunyanyomerwa murwendo rwayo apo yakasangana nePorto, Benfica nevabatidzani vayo veAC Milan. Nyori wenhau dzemitambo anogara kuEngland Admire Muyemeke anoti veruzhinji munyika iyi vambokanganwa zvikwata zvavo zvakaita sana Arsenal, Liverpool neManchester United vachipa rutsigiro rwese kuMan City.
You know, Nika, you know that border stereo. People are just talking about the match. When Wambo Kanga no support my teams, you know, and this time around they are just supporting Man City because it's me, Kuno. Mudia Shaka, the same okay.
Admire, anot iye pachake, arikuona Man City ichikunda nemhaka yeshungu dzekuda kutora mukombe mumwe chete wasara kuti ipinde munhoroondo yenhabvu mushure mekutora mukombe weleague neweFA Cup mwaka uno.
Ndikuona kuti vakomana eMan City vanokwanisa kunge vachikunda. Wai ndichidaro, one striking force yavo yezvinezvi iri kubhebha, iri kupisa. Vari kurova zvibotswa zvakaomarara. Then two, vanenge vachida treble yakamboitwa neMan United mugore ra1999. So vanenge vachidawo, you know, rekodi iyoyo.
MuZimbabwe veruzhinji vanonokerwawo nemutambo uyu mutsigiri weHighlanders vaSimbai Mahachi vachiti Man City iri kutora mukombe uyu.
Mutambo uyu wakaoma, mutambo uyu havagwesani dzakawanda. Chahwina haiuhwina vane magubhura mashoma vese vachange vachiita kakutyanana. 1-0, 2-1 ipo papa. Ah, 2-1 ndodzandiri kutongoona in favor of Man City.
Vanoita zvekubheja mutambo vatatenda Feremango vanoti vari kuisa mari yavo paMan City vatarisira kukohwa pakuru panopera mutambo uyu. Asi kune vamwe vakaita sava Innocent Matika avo vari kuramba kufamba nzira imwe chete nechaunga vachiti Inter Milan ichashamisa veruzhinji.
Inter Milan inogona kuwina kangotanga bhoyi sachoto inodifenda. Tsimine difenzi yakapenda zvakaipa ende siti kuti izodzorera kaizvo vanzeke vatoenda kana kumapenalti.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaSamson Piri vanoti matambiro aita Man City mitambo mitatu yapfuura akaratidza kuti inokwanisa kuroveka.
That game is tricky. Why? Tine 3 games. Alanga ana ugoni vari kumaka kuri kubva mvura kuna dzikuru kureva kuti bhora kana venhiki vekuitaly vakaona maprevious games a tuesday akaritwa game.
Finally, UEFA Champions League ndiyo inosvitsa kumagumo makundano enhabvu ezvikwata kueurope. Makwikwi aya akaparurwa muna 1955 neUEFA chikwata cheReal Madrid chekuSpain ndicho chine mukombe uyu mushure mekutora gore rapera uye ndicho chikwata chakatora mukombe uyu kakawanda munhoroondo yenhabvu kanokwana kuita kagumi nekana 14 chichiteverwa neAC Milan iyo yakatora kanomwe 7 koya Liverpool neBayern Munich idzo dzakatora mukombe uyu katanhatu 6. Mitambo muZimbabwe yakambomiswa kusvika musi wa1 Chikunguru zvichitevera kumiswa kwenhandare yeNational Sports Stadium nemhaka yekushaikwa kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.